Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 4/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanodarika gumi nemumwe votyirwa kuti vafira mumugodhi wadhirika kuRed Wing kuManicaland. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vanoti vari kubatwa senhapwa kuChikurubhi. Vamwe vabereki vochema-chema nokukwira kwemari dzedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti kunyange hurumende yakatara mari dzinofanira kubhadhariswa nezvikoro, zvimwe zvikoro zvave kutsvaga nzira dzekuwedzera mari idzi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vabereki vakaita saamai sungano zvarebwa naShe vemudhorobha remasvingo vaudza Studio 7 kuti mari dzechikoro dziri kuwedzerwa zvakanyanya zvisinei nezviri kutaurwa nehurumende.
Ya, takatarisana nenguva yekuvhurwa kwezvikoro yatatarisana nayo. Hurumende yakagazeta mafizi anofanira kubhadharwa navabereki. But tiri kuona kuti kuzvikoro kwatiri kuenda mari dziriko hatidzikwanisi nokuti zvikoro zviri kuti pakataurwa mari yefizi negovernment. Iyo vanobva vaisa levy inenge iri times 150. percent tobva tatadza kuibhadhara, saka mari yacho inobva yazowandisa. Saka chirongwa chokuti hurumende yati mari yefizi iderere hachichashandi because zvikoro zviri kukwidza levy.
Pamari inotarwa nehurumende yetuition fee kuri kota rezvidzidzo yepasi munyika, vatorerai moyo vakatara kuti zvikoro zveprimary zvekumaruwa kana kuti P3 zvinobhadharisa mari inoita madhora mashanu emari yekuAmerica, zvikoro zvemudzimbo dzeruzhinji mumadhorobha P2 madhora gumi uye zvekunzimbo dzinogara shoroma P1 madhora makumi maviri. Zvikoro zvekusekondari zvekumaruwa S3 zvinobhadhariswa mari inoita madhora gumi, zvekunzvimbo dzeruzhinji mumadhorobha S2 madhora makumi maviri uye zvekunzvimbo dzeshoroma S1 madhora makumi mana emari yekuAmerica, asi vabereki vanotenderwa kubhadhara nemari yemunyika. Mari iyi inonzi inokwanisa kubhadharwa nemadhora emunyika pachishandiswa chikero chekubhanga, asi vanenge vari zvizvarwa zvedzimwe nyika vanonzi vari kubhadhara madhora ekuAmerica chete. Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vatiwo zvikoro zvakaita seChristian High School neNdarama High School zvave kuwedzera mari yebudiriro zvakanyanya. Kubva pazana remadhora ekuAmerica pakotura yaimbobhadharwa, zvikoro izvi zvave kuda mari inosvika madhora mazana matatu kana kuti US$300. Zvikoro zvine vana vanogarapo kana kuti maboarding schools zvakaita sepamushana High School, Zimuto High neChibi High zvaibhadharisa mari dzebudiriro dzinosvika mazana mana emadhora kana kuti US$400, zvave kuda mari dzinotangira pamazana masere kana kuti US$800 kusvika pachiuru chemadhora ekuAmerica kana kuti US$1000. Mumwe mubereki wekuchikomba kuchivhu, amai Cecilia Gumbo, vanoti zvinhu zvatonyanya kuoma sezvo gore rino nyika yakatarisana nenzara.
Ukatarisa nyaningwe izvezvi, mari dzenyaningwe handisidza kuti haisi kutanga haisi kuda kusvika kuma200 something here kamwana achitanga. Then pamadhango veprimary school mwana ari kutoda 145 nomari iri kudiwa ECDA. Ndo pane mainform, ndo pane yambotiitirawo plani vambo especially pamaschool fees up. Chero toita idunzara yekuti tiri kutsvaga chikafu but at least vana vachienda kuchikoro. I think zvinogona kutibatsira sevanhu vemuno muZimbabwe, dzidzo yakatikoshera.
Vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura neStudio 7 vachiti havatenderwi nehurumende kutaura nevatori venhau. Asi mumwe mukuru wechikoro aramba kudomwa zita rake ati zvikoro zviri kukwidza mari dzemitero kuti vakwanise kutenga zvikwanisiro.
Kuti cover my expenses ekurana zvikoro akaita sema boarding school vana vanoda chikafu vano pano dua fuel running expenses tinozoshandisawo mukana wekupega ma levies pa ma level inoita kuti tikwanise kurana ma schools otherwise kana tikasadaro zvikoro zvinovhara.
Mutungamiriri werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vati vabereki vari panguva yakaoma.
Tasika tarisawo munhu wacho ari kunza badare school fees. Mari havaiwane nekuti masalaries avo haana kuchinja. Mihoro yavo ichingori pasi-pasi payanga ingori. Saka hondo huru iripo ndeyekurwira kuti mari inotambirwa nevanhu ikwire ive mari inotenga. Hondo huru iripo ndeyekurwisa kuti matax mamwe akaiswa nemalevies akaiswa nemamuturi abviswe mihoro inotenga.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mubatanidzo wemasangano emakomiti anomirira vabereki munyaya dzebudiriro dzezvikoro reNational Association of School Development Associations and Committees vabhani manokore vanoti zvakakoshawo kuti vabereki vapinde mimisangano ine zvanyaya dzemari dzebudiriro pazvikoro. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati hazvisi pamutemo kuti zvikoro zvikwidze mari dzebudiriro zvisina mvumo yebazi ravo.
Saka hakuna chikoro chinongoti chaerekana chomuka makuseni choti pindikiti chatoti taakuita $1,000 malevies kana $500 malevies zvisiri pamutemo kana zvisina kuonekwa nemunyori mukuru weprimary nesecondary education.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi munyika dzinoti hurumende inofanira kupa bazi rezvedzidzo mari yakawanda mubhajeti kwete kusiyira mutoro vabereki nemasangano ekunze. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vanhu gumi nemumwe kana kudarika vanofungidzirwa kuti vanogona kunge vafira mumugodhi weRed Wing kuPendalonga kumaNikaland mushure mekunge mugodhi uyu wadhirika nhasi mangwanani. Muridzi wemugodhi uyu inhengo yeZANU PF vachimirira mabvuku tafara mudare reparamende vaScott Sakupwanya. Mumashoko kuvatori venhau mapurisa ati anga achiri kumirira kunzwa zvizere kubva kuvakuru vemapurisa kudunhu remaNikaland panyaya yevanhu gumi nemumwe vari kunzi vadhirikirwa mumugodhi uyu. Tatumirawo mubvunzo kuna vaSakupwanya panharembozha yavo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi munandira gore rapera veEnvironment Management Agency kana kuti EMA vakati mugodhi uyu umbomira kushanda sezvo vaive njodzi kuvashandi. Asi izvi zvinonzi hazvina kutevedzerwa uye pane mashoko ekuti vanhu vaingofira mugodhi uyu zvisingataurwe. Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vakurebwa Jabangwe Nomboko.
Inisa president wevashandi ndarwadziwa zvakanyanya pamwe chete neexecutive yangu necouncil yangu yeNational Mine Workers Union. Tarwadziwa zvakanyanya nechiitiko chatasangana nacho ichi zvekare mukutanga kwegore. Tanga tichiti isusu energy yedu yanga ichiti yakatarirana nekumhanyidzana kuti mushandi mugore rino iri awanewo muhoro unoenderana naye. Taakusangana nechiitiko chakadai mugore richangotanga, zvinorwadza.
Zvii zviri kupa kuti munyanyo netsekana ne zvaitika pamugodhi uyu?
Chiri kunyanya kutirwadza pamugodhi uyu weRed Wing ndechekuti mugodhi uyu wakamiswa neEMA kuti usaoparete gore rapera musure mekunge waurayazve vamwe vashandi. Asi unenyaya yekuti muridzi wemugodhi uyu anonzi Scott Sakupwanya, Honorable Scott Sakupwanya, MP vemabvuku vekupinda muparliament newaku mukwaku achibatsirwa naShabangu nekurikola mumiriri akanga arimo webato reTRIPC. Takatarisa chiitiko chanhasi ichi taakutoona sekuti murume akaendera kuparliament kunogadzira waro wekuti anyatsotsikirira mushandi.
Mungatsanangura ipapo?
Kuburikidza nemitemo, nekuti mitemo ndo inofanira kununura vashandi. Asi kana yaakunyorwa nevacho vari kutsikirira vashandi, mitemo iyoyo haina chaichabatsira zvakafana nekuti shumba dzogara pasi kunyora mitemo yekununura mara dzadziri kuda kudya. Ndochiitiko chatatarisana nacho.
Chii chingaitwa kuti njodzi dzakadai dzisaramba dzichiitika?
Kuti zviri kuitika izvi muZimbabwe, nekuti zviri kuitika izvi kwasakupwanya uku hazvina kutanga neikoko. Zviri kuitika migodhi yakawanda kunyanya-nyanya yemachina. Nenyaya yekuti vanoshandisa connection power havachiteveri maadvices avanopuwa nemabandiko akafanana nana EMA kana kuti nebandiko reminspector of mines, because vanenge vachiti isusu tinotaura kumusoro tinozikamwa. Saka vanhu vemuZimbabwe by nature, kana munhu ane connection power vanomutya, because vanenge vachitya kuurawa kana kusungwa vasina mhaka kana kungotsvakirwawo dzimwe nyaya. Ndo chiitiko chatasangana nacho ichi chaakuita kuti migodhi yose isave safe muZimbabwe.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vakurebwa Jabangwe Nomboka, vari parunare kuNgezi naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mapurisa azivisa kuti vanhu vashano vafa masikati munjodzi yemumugwagwa wekaroi Binga. Njodzi yaitika pabonde rana bhazi rekeg nemotokari yemhando yeMazda B2000. Vanogumi vanonzi vakuwara zvakaipisisa. Vaimbowa mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vanyora tsamba nhasi kuruzhinji rweZimbabwe vachiti vari kubatwa senhapwa mujeri rechikurubhi, asi izvi hazvisi kuzoita kuti vadzokere kumashure pakurwira kuti munyika muve neutongo hwejekerere. Vasikala vati matare ari kushandiswa kuvashungurudza kuchiuyawo zvapupu zvenhema. Vasikala vave kuda kutosvika makore maviri vari mujeri asi vasina mhosva yavati vabatwa nayo kubva zvavasungwa musi wa14/10/2022. Vashora vamwe mubato ravo vavati vakavafuratira uye havasati vatomba vashanyira vari muusungwa. Panyaya yekuti vari kushungurudzwa, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti havapindiri pane zvinoitwa nematare uye vachiti matare akazvimirira oga. Asi mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata imwe nhengo yeFree Jobs Scholar Movement vaObert Masaraure.
Tsamba yanyorwa navaSikala iri kutiratidza chinhu chimwe chete changa chichishayikwa muZimbabwe nguva refu, chinonzi rudo. Kuita kuti zvinhu zviome sei, rudo rurambe ruri pamuri. VaSikala munhu ashungurudzwa nguva refu, agara mujeri more than 18 months, asi pamwe pavo vachinyora kuratidza kuti munhu anoda nyika yake, munhu anoda hama neshamwari dzake dzemuZimbabwe, munhu anoda kuti Zimbabwe ibudirire iendere mberi. Haana kurasa rudo, haana chinya nemunhu.
Tanzwawo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachinyora nezita remadunurirwa padandemutande reEXAPO, vachiti vanenge vachida kuita, vanenge vachida kuratidzira vachitsigira vaSikala, vanenge vakuda kuzvikanda mukanwa mamupere, nekuti vaSikala vane mhosva dzavari kupomerwa, nekudaro hapana vanhu vanofanira kuvatsigira.
Zvinozotaurwawo naana vaCharamba, tinotoziva kuti vanhu vagara vakabatwa nemadhimoni ekutsinya. Vanhu vanenge vachida kutongoponda chero munhu asina mhosva yapara. Vanhu vanenge vachida kuti vanhu vasakwanise kutaura kuti zvakashata zvaitirwei. Tikatarisa vaSikala vakasukirwa rudo rwavo, rudo rwekuona kuti pane mukadzi apondwa. Hazvifanirwi kudaro kuti vakadzi varambidzwe kuita politics vachiurayiwa pachena. Vakaratidza rudo rwavo taura nekunyunyuta kwavo kuti hazvitenderwe munyika ine rusununguko. Zvino vese vanoti vaSikala vanofanira kugara mujeri, vanhu vanoratidza kuti vanocerebrata umhondi, vanhu vanoratidza kuti havana rudo, vanhu vanoratidza kuti havadi kuti nyika yedu ive neutongo hwejekerere.
Izvi zvinoreva here kuti nyaya yekuratidzira aichatoenderere mberi.
Kuratidzira vanhu havazoregi kuratidzira. Nekuti bumbiro remutemo rinotitendera section 59 kana vanhu vachinge vachinzwa kuti vanoda kuratidzira kuratidza kwezveexpressa zvaunofunga. Vacharamba vamanikidzi vana veZimbabwe kuti vafunge nemumwe mufungiro. Vana veZimbabwe vanogona kutofunga kuti zviri kuitwa nematare zviri wrong. Vane kodzero yekuenda kumaroad vachiprotesta. Zvaingoita vana veSouth Africa vachiramba kuti vaMandela nga vasagare mujeri nguva refu. Vana veZimbabwe vanogona kungozviita vachiti vasikala havangagari mujeri nguva refu.
Taonawo vasikala vachidoma vanhu kubva ku nyika dzakasiyana siyana kuti vave vamiririri vavo kuti nyaya yavo inzwike pasi rose. Mazviitambirawo sei?
Farawo zvakare nemaappointments avaitwa navasikala vachiisa maambasada mamwe ekubatsiridza basa kumobilisa kucommonwealth EU UK mueurope mose. Tinofarira danho iri nekuti tichabatsirana basa ivo vachiita nekunze vachiita puresha kumacapital akasiyana siyana isu tichioganizwa muno muZimbabwe.
Nengo yeJob Free Job Scholar Movement vamakombodzokorora nengo yeFree Job Scholar Movement vaobeti masaraure vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Mukuru webazi rezvekuchengetedzwa kwemigano muSouth Africa reBorder Management Authority Dr. Mike Masiapato vashanyira mugano wenyika yavo neZimbabwe weBeit Bridge kunoona kuti zvino zvakamira sei pamugano apa sezvo vakawanda vave kutarisirwa kudzokera kuSouth Africa mukupera kwezororo rekisimusi negoredzva. Border Management Agents inoti pazuva vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vari kubatsirwa kupinda munyika iyi. Asi vanoti vadzosera kuZimbabwe vanhu vanodarika mazana maviri vainge vasina magwaro akakwana. Mukusiya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa vachiyambuka miganhu yenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru kuti tinzwewo maonero avo.
Wongu mkoma Ivans, utungamiri we Border Management Authority BMA, matino deza ni mazitari maduni wawe kuti magreen bomba. Tinaona kuti utungamiri wanga uri pa mgano we Bedbridge Border Post muzwara na asinga zetu vacharamba varipo ere muzwara mangwana. Asi wanga varipo vashi taura onde wa tapile nao, taona kuti paitika chimwe chitiko chisioneka muzwara na asinga. Pa mugano we Bedbridge kuruti rwe South Africa
zvii zvanyanya kuitika nhasi zvamungade kutaura nezvazvo.
Vatapiwe nhavo vabvumidzwa kuti vange vachitora mifananidzo vari pamugano we Zimbabwe na South Africa we Bedbridge Border Post. Zvinove zvinhu zvisati zvamboitika ndo shanduko yataona yekutanga yauya neBorder Management sekuti veHome Affairs vanga vasingabvumire upenyu hwese kuti pange pasipinda vatapiwe nhavo kana kutora mifananidzo nanidzo zvayo kana kushandiswa kwerunhare rwangu asipo.
Tanzwa kuti nyaya hombe yanga ine chekuita nekupfuura kwevanhu paborder ipapapo zvakamira sei pari zvino?
Panyaya yekupfuura kwevanhu uwandu hwakaotiwedzerei sekuti vanhu vanenge vadzisunungukei nenyaya yekuwedzerwa kwemakore kurarama kwebepa rezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika yeSouth Africa reZimbabwe Exemption Permit. Naizvozvo vanhu vambotura befu vanga vakasungikana munhu asingazive kuti ndikaenda kuZimbabwe zvinonomira sei, ndikaenda ndinozogona kudzoka here. Naizvozvo rwendo runo vanhu vakwanisa kuti vanga vachienda kumusha.
Mashoko eve Border Management ati vawedzera mapurisa nevanochengetedza miganhu iyi. Tinonzwa kuti kune vazhinji vekuZimbabwe kunyanya vanoita zvokujamba maboda aya nekupinda nemumvura, zvinozopera mushere izvi?
Kurudziro yedu ndeyekuti isusu vanhu mukufamba musayambuke neParuTV pemazambuko. Yambukai kana uchiyambuka uine passport, usina passport enda nepaboda. Tazvaunoita zvese zviitike nepaboda. Usapinde nemusango unosanganiswa panowanikwa zvinowanika zvakafanana nerufu, kubatwa chibharo, kutorerwa zvinhu zvaunenge uinazvo. Kingave kamari kadikidiki, kangave runhare, ingave kambudzi chaiko, vanotora vakomana nekuseriko. Kune maboda akaoma anenge ari nekuseriko kwekuti unosvika usina kana chauinacho. Naizvozvo tinokurudzira vanhu kuti vasashandise nzira dzeParuTV pezambuko, pe ParuTV pe border.
Avanga vari mkuru esangano rinomirira vanotenga nekutengesa vachiyambuka miganhu yenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare kuBaitbridge naIvan Zininga weStudio 7. Kudare United Nations International Criminal Court of Justice kuri kutarisirwa kuita makakatanwa makuru sezvo Israel yati yakazvipira kuti ipe uchapupu wekuzvichenura pamhosva yairi kupomerwa yekupara mhosva dzehondo kuGaza. South Africa ndiyo yakakwidza nyaya iyi kudare ICC ichiti zviri kuitwa nemauto eIsrael kuda kuparadza vanhu vemuPalestine. Asi Israel inoti iri kurwisa chikwata cheHamas muGaza mushure mekunge yashokoshwa payakarwiswa nevarwi vechikwata cheHamas musi wa7 Gumiguru gore rapera. Bazi rezveutano muGaza rinoti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezviviri vafa mudunhu iri kubva zvatanga kurwisana uye vamwe gumi nevana vafa nhasi. Israel inoti vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri vakaurayiwa neHamas muIsrael. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Nyaya iyi inogona kutora nguva yakareba, several years chaizvo ichitongwa, because pane maissues akasiyana-siyana anenge achizombozotaurwa pamusoro ipapo, uyezve pachaitawo maprocesses anozoedza kuti iyo nyaya izonzwika pamberi pedare, because iyi sezvandataura inyaya iri kunzwa nyika mbiri dzakazvimirira dzega dziri kuuya dzichipomerana mhosva. South Africa ichipomera Israel mhosva yokuti vari kukomita inganzi genocide against the Palestinians kunyika kwavo, sezvo South Africa yakaunza nyika iyi one yavangati agent basis kuti vamise hondo iyi. Kudadare inongozotorawo nguva yakati pfupikei hayo, but from experience nyaya dzakadai sodzi kungotora makore akawandisa ichingotongwa.
Semaonero enyu, tinoona kuti nyika dzakawanda pasi rose dziri kukurudzira Israel kuti imbomisa hondo iyi kuti pawanikwe ipo pachiwanikwa mukana wokuti kuendeswe zvekudya kunzvimbo yeGaza nekumwewo, munoona zvichizoitika here?
Yekuti nyaya ichamisa hondo iri kuitika kuIsrael handioni senge zvingave zvichiitika even near future. But yeah, I think chaino kwansa kuita ndechekuti iyo Israel kana kuti varikurwisana ku Palestine ikokoko vachisanganisira ivo veHamas vanokwanisa kuzongozo urwawo kana vachirwawo vachiona kuti pane nyaya iri pamberi pematare.
Munoona remangwana rakamira sei pamusoro penyaya yehondo iyi?
Hondo kumira kwayo tichitarisa kurwisana kuri kuita Israel neHamas yacho haisi kutaridza kuti ichamira pane nguva pfupi pfupi iri kuitika, but tichitarisa zvakaitika kumasure zvokuti vakambototora dzimwewo nguva dzokuti vakwanise kuti pazopindawo humanitarian aid in the few months aitika, zvinopa yatingati hope yekuti hondo iyi inokwanisa kumisika vanhu vachitaurirana kuti zvazvadai so zvinokwanisa here kuti pachionekwa yatingati a sustainable solution yekuti hondo imire.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Vanopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu munyika vanoti havasi kufara nematanho anonzi ave kutorwa nehurumende. Avanoti akanangana nekumbunyikidza kodzero dzavo dzekuungana nekuratidzira sezviri mubumbiro remitemo yenyika. Izvi zvinotevera yambiro yakapiwa nemapurisa musi watuundira gore rino yekuti mapurisa achatorera matanho vachaungana kana kukonzera kusagadzikana munyika. Ukuwo vanofungidzirwa kuti mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachishandisa zita rekuti Donza Musoro 007 padande mutande reX iro raimbonzi Twitter vakanyorawo vachityisidzira nhengo dzebato rinopikisa reCCC kuti dzisaungana dzichiratidzira dzichitsigira vaJob Scala. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nenhengo yeZANU PF vaJones Musara. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti zvii chaizvo zvavari kunyunyuta nazvo.
Do dambudziko ratiwira muZimbabwe kuti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa. ZANU-PF iri kushandisa zvivhitivhiti, iri kushandisa social media kutyisidzira vanhu, kumbunyikidza vanhu nekunyepera vanhu. Naizvozvi zviri kuitwa navacharamba izvi kuti vanonyora vachityisidzira vanhu. Ikodzero yemwana wese wevhu, yemwana wese weZimbabwe kuti kana paine zvimwe zviri kuitika zvavasiri kufarira munyika, vane kodzero yekupinda mumugwagwa kunoratidzira vasina kana kutopiwa mvumo. Bumbiro remutemo rinongoti vanofanira kungozivisa mapurisa kuti ndozvatoda kuita musi wakati musi wakati. Kana zviriko zviri kurongwa zvakadaro, hapana chakaipa nekuti tine kodzero yekupinda mugwagwa tichitaura zviri kutinetsa.
Regai tinzwe vamusara. Vamusara munoti
ndirotizvo kodzero hadzisi dzemaZimbabwe anofamba kuta zvipo fichetechete. Ikodzero dzemwana wese weZimbabwe. Ndosaka mutemo uchitizvo haungomuka uchipinda mumugwagwa nokuti mugwagwa uyo une vanofambawo. Handiti saka tikaita nyika yekuti wangomuka wotonganza vanhu wotofamba mustriti ko vamwewo vari kushandisa stiti vodini. Saka kushandisa kodzero dzako munhu hakufaniri kuzvirigidza kodzero dzevamwe. Ndosaka mutemo uchitizvo kana muchida kuratidzira mumugwagwa munoapplya kumapurisa, mapurisa oona kuti zvavakaita izvi hazvivhiringidzi here kodzero dzevamwe. Vavatokutyara ii hongu. Hakuna munhu anambofara kuti munhu ari mujere, asi Zimbabwe ine mutemo wayo. Vanenge vachiri kufara nematekerwo nevavatyara, kune mapare emhosva anoendwa, magweta ariko. Zvoda tinoita kuti tiposi nekuwamba kwakaita magweta sei vasiri kubatsira vasikala nguva munangabva vanhu vakatinongeka kutaura zvavanoda vanokwidzika vanenge vachiitira chotuka nekuti hapana anogombeteerwa kuti ivo vakasvika purezidendi.
Vamusara, ndikubatei muromo. Muri kuti imi munguva yavamunangagwa vanhu vari kubvumidzwa kutuka kana vamunangagwa. Tiri kuona vanhu vakawanda vari kuendeswa kumatare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzokunzi vatuka mutungamiri wenyika.
Hazviko izvozvo pazviongorora zvichaita nguva yavamugabe. Nguva yamugabe zvaitovhundisa usati vataura zvekuekipiti vaitanga vachouka kuti pana ana aritari. Asi nezvino nguva yamunangagwa hanu unongotaurira vakasununguka hapana chokuwana.
Vazvokora, munowirirana zvo here zvokunzi anzi munguva yavamunangagwa ino maakukwanisa kutotuka vamunangagwa pamadiro?
Idzo inhema dze. Handiti iye munangagwa wacho ndiye akaburitsa patriotic bill iko zvino yekuti ukangotaura pasocial media kana kuti ukanosangana naofficial weuk kana kuti weamerica uchingosvika paairport unenge wakutosungwa. Hakuchisina kodzero dziri kuremekedzwa muZimbabwe. Munoziva kusvika vaakutoti vamugabe vanga vari nani ndo patasvika navamunangagwa. Nenyaya yajobscala vari kungotaura vari kuziva kuti Jobscala akangovharirwa mujeri, haana mhosva, inyaya dzekuvezwa. Saka izvozvo zvinofanira kupera kana iri Zimbabwe yakasununguka. Asi aiwa, tichazvipedza zvedu nekuti vanhu iko zvino vakatsamwa nekutadzwa kuri kuitwa navamunangagwa, neurombo hwanyanyisa muZimbabwe, nekutambura kuri kuita vanhu vemuZimbabwe. Saka izvozvo zvichangoita kuti munhu wese weZimbabwe apinde mumugwagwa aratidzire kuitira kuti tibvise hurumende iri kukanganisa ugaro hwevanhu.
Vamusara, imiwo mati mambocheukawo here sebato muchitarisa kuti ndepapi chaivo pari kunzi pari kukanganiswa kodzero dzevanhu kana hurumende yenyu iri kugadzirisa zvaipotswa navamugabe?
Aiwa, tatinoona sekuti vanopikisa ava vanoona sekuti kuti vabvume kuti zvinhu zvaanani mabata avo anobva atera. Saka sevanhu varimi kupikisa vanongopikisa chero paita zvakanaka.
Vadzokora, tingati here nguva yatasvika iyi tingati ndo nguva yekutopera kwemapato anopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu?
Vanogopera nei? Hakuna. As long as ZANU-PF ichiponda vanhu, as long as ZANU-PF ichisunga vanhu zvisiri pamutemo, as long as vamunangagwa nevamwe vavo vanamusara vakuru veZANU-PF vachiita basa rekuba mari nekupaza nekutora upfumi hwevana veZimbabwe vachishandisa voga, vachiguta voga, kupikisa hakupere.
Vamusara, tipende chirongwa. Hanzi vana veZimbabwe vaakuzvipira kupinda mumigwagwa vachigadzirisa mhosho dziri kuitwa neZANU-PF. Munoti
zvishuviro zvavadzokora hazvingaratidzwazvo sedunhu akasununguka. Ndinonzera hangu kuti mazokora nekuti vari kuAmerica havasi kuona zvimwe zvinenge zvichiitika muZimbabwe.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siya lamukela kweza kusihlwa mthwakazo muhle ngolwesine mhla ka 4 kuzibandlela 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
A mine shaft collapsed at the Red Wing mine, and preliminary reports say there were about 20 people, but 5 managed to escape.
Kubikwa kubhubhe abantu abemba igolide ngaphandle komthetho abalitshumi lanhlanu 15 abadilikelwe ngumgodi we-Red Wing Mine ePenalonga ekuseni namuhla.
Abantu bayazama ukuzodinga impilo engcono lapha eSouth Africa ngenxa yesimo selizwe lakithi okuyizinto ezingahlelekanga kwesinye isikhathi okwenza ukuthi abantu baphelelwe lithemba bese bezama ukuya kwamanye amazwe.
Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwemingcele kwele South Africa luthi soluvimbe izizalwane zeZimbabwe ezingamakhulu amabili 200 ebezizama ukungena kulelo lizwe zingela maphepha selokhe kuqale lumnyaka ngolwesibili. Amapolisa athi azavimba bonke abafuna ukutshengisela emigwaqweni bekhonona ngokwenzakala eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubikwa kubhubhe abantu abemba igolide ngaphandle komthetho abaziwa kakhulu ngokuthi ngotsheketsha abalitshumi lanhlanu 15 ekuseni namuhla abadilikelwe ngumgodi we-Red Wing Mine ePenalonga. Lokhu kufakazwe inhlanganiso ekumsebenzi wokulondolozwa kwezemvelo eCenter for Natural Resource Governance. Umgodi lo ngokasomabhizimusi ongumeli wemavuku tafara etale lePhalamende njalo engowebandla leZanu PF umnumzana Scott sakubukanya amapolisa wona athi asadingisisa kodwa athi abadilikelwe ilumgodi ngokwazi kwawo valichumi loyedwa 11. Umgodi lo wavalwa inhlanganiso ye-Environmental Management Agency ngomnyaka odluleyo lanxa otsheketsha bebeqhubeka bephanda phakathi kwawo. Umqondisi wenhlanganiso ye-Center for Natural Resource Governance, umnumzana Farai Maguhu, uyachasisa.
A mine shaft collapsed at the Red Wing mine, and preliminary reports say there were about 20 people, but 5
managed. Kulomgodi odilikeleyo e-Red Wing mine namuhla ekuseni, imibiko ekhona ithi bekulabantu abangamachumi amabili, abahlanu benelisa ukuphuma. Phakathi kwabahlanu laba, oyedwa ulimele kakhulu ekhanda, angazi ukuthi abanye abane banjani. Abanye abalichumi lanhlanu 15 balokhu bevalelwe phansi kwalomgodi njalo akwaziwa ukuthi banjani. Udubo olukhona kulindawo ngolokuthi kule migodi eminengi engalungisanga kuhle, imigodi le iphiwa ebantwini abadlela nale bandla elibusayo eleZANU PF. Abantu laba abazi lutho ngokwenjiwa kwamatshe aligugu. Bathumela njalo otyekeja abangazi lutho ngokwenjiwa kwamatshe aligugu okubangela ingozi lezi.
How to dig these shafts and all those things. But most of these macrocosas only know alluvial mining. When it comes to going deep underground, you need mining engineers. And now that it's the rain season, the soil is very wet and loose. That's when these accidents increase.
Umnumzana Farai Maguwu ngumqondisi wenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo eCenter for Natural Resource Governance. Sixoxe njalo lengcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube yena okhokhela njalo inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association.
Imbangela enkulu yalokho yibuyanga okwenza ukuthi abantu behlule ukuthi bondle abantu babo base bethatha amanyathelo okudinga lokho abangondla ngakho abantwana okubalisela ukuthi bacine besiyagebha igolide endaweni eziyingozi kakhulu. Okwesibili, njengoba bengabayanga nxa sebetholile lapho kule golide khona kabala zinto zokuvikela zokuqinisa umhlabathi lapho ababegebha khona njengoba bengalalwazi olugcweleyo oluza kwenza ukuthi bazivikele ngendlela efaneleyo. Kusokusitho okunye okucinayo, njengoba njalo bengabayanga kabalalelwa kwabancediswa ngendlela efaneleyo ebiza kwenza ukuthi ukwemba kwabigolide lele silidinga kangaka siyilizwe kube ngokuphephileyo kube ngokuse fukula lokho kuyikho khona. Ngakho ke ubuyanga buyibo obugcilileyo kakhulu obuyimbangela yokuthi kugcine kule ngozi zona lezi ngokuba abantu babefuna ukuphilisa abantwana kanti ke njalo bagcina begebha igolide ngendlela liyana engavikelekanga ngoba phela bengelalutho.
Ngokubona kwakho yikuyini okumele kwenziwe ukuze kuqedwe udubo lolu abantu bengaqhubekeli phambili befela emigodini le?
Into edingakalayo yikuthi siqede ubuyanga elizweni ngokuba nxa bulokhu bukhona ubuyanga abantu bazathatha lawo manyathela ayingozi kangaka kuso sonke isikhathi bezama ukuziphilisa. Yikho phela ubona abantu bechapha imifula igcwele bezama ukuthi bayephilisa abantu babo. Ubuyanga bungesulwa kuzaba lula ukuthi abantu bavikeleke. Okwesibili, kudingakala ukuthi uhulumende athathe amanyathela ancedise abantu abathole igolide abagebha igolide esithi ngama-artisanal miners laba abancane abanye abathi ngotsheketsha ngolwazi lokuzivikela langendlela yokuzivikela lezi zinto zokuthi bazivikele. Njengoba nanku phela uhulumende uyalithatha igolide loliyana abalizuzayo licina liye fidelity liye endaweni ezihlukahlukeneyo. Ngakho uhulumende kumele abancedise ngolwazi abancedise langezinto zokuthi bazivikele ngendlela efaneleyo ukuze bangawelwa yimiduli ngalendlela okwenzakala ngakhona.
Sesikhangela isikhathi esithathwayo ukuthi abantu abehlelwe zingozi ezifana lale ukuthi baphathiswe. Ubona sengathi njengelizwe simi ngaphi njalo kuyini okufanele sikwenze?
Into eyinkinga yokuthi uhulumende vele kalandaba lempilo zabantu. Singakhohlwa ukuthi abantu laba bafa befela emigodini balutshwane kakhulu. Kulabantu ababulawa yindlala ngenxa yokubuswa kabi. Kulabantu ababulawa yigugura wondi, ababulawa ngomrambatswini, ababulawa nje eminyakeni yonke le edlulileyo bethathelwa amalungelo abo ngayo yonke indlela. Ngakho ke uhulumende njengomzali ubonakala nje vele kakhuthalela ngamalungelo abantu. Ilungelo labantu eliyilwe khulu kakhulu ilungelo lokuphila akalandaba lalo. Hayi, ngakho ke okudingakalayo ukuthi uhulumende akuthalele ukuthi ilungelo lokuphila ebantwini libe khona, asukumele phezulu, angakuthathi kancane ukuva abantu, angakujwayeli. Kawufanelanga uze ufike esikhathini sokuthi wena hayi mina vele sengifele kakhulu sengujwayele.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe futhi ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association. Ubexoxa lo Tabo kaNcube weStudio 7 ekobulawayo. Ugatsha olubona ngokuvikelwa lokulondolozwa kwemingcele yakwele South Africa olwe Border Management Authority Lute kusukela ngolwesibili mhlaka 1 zibandlela soluvimbe izizalwane zeZimbabwe ezingamakhulu amabili i-200 ebezizama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho zingela maphepha emngceleni we-Bait Bridge. Umkhokheli walolugatsha umnumzana Michael Masia Pato utshele intatheli zindaba esemngceleni lo namuhla ukuthi bavimbe njalo amabhasi aseZimbabwe alitshumi lanhlanu 15 alamafayindi alokhu engakabhadalwa agoqela awukujeziswa ngemva kokutholakala ethwele abantu abangela maphepha engena labo kwele South Africa. Wengeze wathi ugatsha lwakhe soluqinise imizamo yokuvimba bonke abazama ukungena kwele South Africa ngaphandle komthetho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abeZimbabwe abanengi abasebenza kwele South Africa sebebuyela kulelo lizwe bevela kukhefu leKhisimusi ekhaya. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele South Africa ele Patriotic Alliance umnumzana Gayton Mackenzie la malunga ebandla lakhe labo basemngceleni we-Bait Bridge lapho abavimba khona izizalwane zeZimbabwe ukungena kulelo lizwe zingela maphepha. UMackenzie utshele umsakazo ENCA namuhla ukuthi banengi abeZimbabwe asebephenduswe emuva libandla lakhe okugoqela omunye owesilisa obonakale kuvideo echapha umfula uLimpopo ethwele ibhayisikile. UMackenzie uthi engangena embusweni uhulumende wakhe uza kwakha umduli omkhulu okwenqabela izizalwane zeZimbabwe futhi uthi abazaweqa lowo mduli bazasuselwa amanqe. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Unyaka yonke nje abantu bayazama ukuzodinga impilo engcono lapha eSouth Africa ngenxa yesimo selizwe lakithi okuyizinto ezingahlelekanga kwesinye isikhathi okwenza ukuthi abantu baphelelwe lithemba bese bezama ukuya kwamanye amazwe. iSouth Africa ibe yiyo elula futhi kanti ngoba inendimi eziningi ezabantu bakithi kulula ke ukubathola sebebuya kwele South Africa. Asimangali thina okuzwa kuthiwa sekuvinjwa abantu abangela amaphepha ngoba amaphepha wona nakhona kukhulunywa sengathi alula ukuwathola akukho lula ngalolo hlobo abantu abakhulumayo. Ingakho nathi nje siyinhlanganiso vele sihlezi silwela indaba yamaphepha ukuthi abantu bangawathola kanjani amaphepha.
Sibone umkhokheli webandla le-Patriotic Alliance umnumzana Gayton Mackenzie la malunga ebandla lakhe besemngceleni we-Bait Bridge bephendukisa umuntu obekhanya echaphe umfula uLimpopo ngokungekho emthethweni engene kule South Africa ngokungekho emthethweni. Uthe uMackenzie bazaqhubeka bebuyisela izizalwane zeZimbabwe emuva ezingena kule South Africa ngaphandle komthetho. Ungathini ngalokho?
Hawu Gayton Mackenzie siyamazi ngumuntu ohleli njengomuntu othukutheleyo akusimangazi. Njengenkokheli ngizophika ukukhuluma ngakakhulu ngoGayton Mackenzie kazikhulumele lokho akukhulumayo. UNkulunkulu wapha wonke umuntu oyenelisayo ukuthi akhulume intando yokukhuluma nezifiso zakhe. Kodwa-ke inhlahla yokuthi eSouth Africa umthetho uyasebenza futhi angikhole ukuthi kungenzeka ukuthi kube nomuntu ongathi uma esebusa akwazi ukukwenza lokho okushiwo uGayton Mackenzie ngoba kumele kuphela kuvume abantu bonke baseSouth Africa kanti asibo bonke abantu baseSouth Africa balaleyo ngqondo.
Ugatsha lwe-Border Management Authority kwele South Africa singathi kalwenelisi yini ukulondoloza imingcele njengoba uMackenzie laye exokozela ekhona lesithi uzevimba izizalwane zeZimbabwe.
Vele bayakwazi uyimanager iborder but ngoba kune influx vele kuzaba nalabo abantu ababili nabathathu abehlile abaskipa through the system, so it happens. It's not ukuthi ama South African akwazi ukuyilimuka iborder, abakwazi ukuthi benzani, bayakwazi lokho abakwenzayo. Ukhulu sizi nje ukuthi sekumele sikhulume ngalezi zindaba obala, kodwa ke kutshengisa khona ukuthi thina uyitho kumele silungise kwelakithi.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
The Voice of America, VOA.
Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Australia, uDokotela Themba Bhule, esebenza lenhlanganiso yakhe ye Dr. Bhule Foundation kanye le Rotary Club International, vaqoqe inkulungwane ezedlula amachumi amahlanu zamadola aseMelika, i-$52,000, bathenga imitshina lokunye okokuphathisa esibhedlela esikhulu sePlumtree esabelweni seMathebeleland South. Kubika intathelizindaba yethu u-Ezra Chisasibanda.
I-Plumtree District Hospital nesinye sezibhedlela zeZimbabwe eziswela izinto eziningi, kuhlanganisela imithi lemitshina yokuhlola lokuncedisa izigulane. UDr. Themba Bhule uchaza kabanzi ngokuphathisa kwabo isibhedlela lesi.
Sesithola-ke i-Rotary Club yakoBulawayo, layo sihlanganisa le-Rotary Club yase-Plumtree. I-Rotary Club yase-Beni namanye ama-clubs akhona e-Tasmania, e-Australia, aseqoqa izimali bancediswa yi-District 9830 e-Rotary e-Tasmania, le-Rotary International. Sazothola ke izimali efika ku-$52,000. Impahla ke lezi elizibonayo ngemuva njengama-incubator, ngokunye esisebenzise imali le ukuthi sikuthenge.
Ukhokhela iBulawayo South Rotary Club esebenzela uDr. Bhule, uNkosikazi Busiso Sibanda uthakazelela okwenziwe ngudokotela lo.
Most of equipment le donatiweyo sizathola ukuthi ikhona khona lapha e-maternity ward, but ikhona eyinye engekho lapha. Ama-equipment, even BP monitors, all that equipment nje isibhedlela esiyidingayo. So i-role ye-Rotary Club of Bulawayo South yayingu-facilitator ukuthi si-receive those funds, sidingo ozathenga, sibhadale equipment, siyitransporte ibuye lapho.
Umphathintambo kahulumente obona ngesabelo seMathebeleland South Province, uNkosazi Evelyn Ndlovu, ubonge kakhulu isipho lesi.
Sibonge kakhulu baba ukuthi abantu bethu bayakhangela emuva bezoncedisa nalo hulumende wabo.
Ezinye zezinto ezinikwe isibhedlela lesi yimitshina yokuncedisa insane ezibelethwe inyanga zingakeneli, ama-incubators. Omunye ohle wancedakala ngemitshina le ebese ngubhule ngutawana Nkomo, obelethe umntwana isisu le nyanga eziyisithupha.
Na ngibelethe umntana namhlanje oliprimature, so ngithanda ukubonga uDr. Bhule ngokusidonethela ama-incubator lapha esibhedlela sePlumtree. Kungayisuye ngabe umntana wami ebhudlulile. Siyabonga kakhulu ngoba isibhedlela sePlumtree besisilela.
Umnumzana Joseph Donga uthi isibhedlela sePlumtree asilalutho, yikho nje abantu besifa ngoba kungenamithi.
Isibhedlela sethu lesi sePlumtree sifile ukufa, sithwele nzima. Akula ngitsho mithi, akula lambheda, akula lutho, lezi ngubo nje azikho. Sithanda ukubonga yena lo dokotela ababuyileyo bevele e-Australia osidonethela imitshina nje le mithi, into eziningi-ningi lezi abasidonethele zona. Siyabonga kakhulu ngoba vele lesi sibhedlela vele bekungasela lutho, kufile ukuthi vele umuntu nxa engagula labantwana bebelethwa khonapho ukuthi bayaphila ngani kungela lutho. Hayi, siyabonga kakhulu lo dokotela obuyileyo vele e-Australia.
Izizalwane zePlumtree eziningi ezihlala ngaphandle kwelizwe zithi vuka uzenzele, ukhala lokulinda uhulumende akusizi lutho, yikho nje zisebenza nzima ukuthuthukisa izigaba zazo. Ngiyimane Studio 7 ngiseplumtree district hospital eMathebeleland South, igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Amapolisa asethule umbiko othi azavimba bonke abafuna ukutshengisela emigwaqweni bekhonona ngokwenzakala eZimbabwe. Ngesikhathi esifanayo, umnumzana George Charamba ongumsekeli kanobhala ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa laye wethule umbiko esithi abantu kabalalungelo lokutshengisela ikakhulu uma befuna kukhululwe umnumzana Job Sikhala owebandla le-TCCC osehlale eChikurubi Maximum Security Prison okomnyaka owodwa olenyanga eziyisithupha. Wetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Usikhala laye wethu le umbiko namuhla esithi uzimisele ukufela ilizwe lakhe labantu abahluphekayo. Wengeze wathi uthwele nzima ejele. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele webandla leFreedom Alliance endawonye lomnumzana Joseph Chuma okudale leZANU-PF Central Committee. Uncube usungula lingxoxo.
Vele azangabe khona amalungelo abantu eZimbabwe kuyabe kubhaliwe ukuthi abantu bakhululekile kodwa vele abantu abakhululeka. IZimbabwe ibuswa ngomthetho walana weGugurawundi. Yiwo olokhu sebenza umthetho wawusetshenziswa kumaphungwe awezanu kungakatholakali independence. Yiwo osebenza nalwana esiwubona usenzakala eMathebeleland. Yiwo wenzakala kusikhala labanye abaphikiswa. Kulomthetho vele ongabhalwa ngokuthi izanu kayiphikiswa. So iconstitution yelizwe iyabibhaliwe kungumthetho khona kodwa kwenziwa imafia okwenzakalayo imafia izinto zenkani ngezodlame. So ke vele uzange ube khona vele umthetho olandelayo eZimbabwe.
Kolid ngena
ngiyamuzwa Ncube uyakhuluma lapha. Into engimangazayo ukuthi bona kuthi bona izalo yiyo eyanisa abantu bebuthano lobenzeni. Lathi sinje siyizalo PF siyacela nxa sifuna ukubuthana emapholiseni ngoba kungumthetho nalowo. Umthetho uyabhala mhlophe ukuthi nxa ufuna ukwenza imihlangano kumbe ufuna ukwenza ama-demonstrations ufuze ucela imvume emapholiseni ukwenzela amapholisa azobhasopa. Ngokwesikhathi phakathi kwento enaleyo abeliyenza ukhona omunye ongafikelwa ngumoya ongayisiwo osesiba lobudlwangudlwangu ugcina kulimala abantu kumbe kulahleka imiphefumulo kumbe le properties zilimala lento ezinjalo. So kuyindingeko vele eyokuthi kona abantu nxa befuna ukwenza imihlangano leyo kumbe ama-demonstrations babikele amapholisa kube le mvumoyezo lamapholisa abe khona ukuthi balondoloze ukuthula. Pho abanye bethu laba inkinga yabo kubona bafuna ukwenza umathanda kukanti-ke kodwa kulo mthetho okhuluma ukuthi kwenziwa njani. Ngiyangile themba lokuthi khona baningi abantu aseke bacela izimvume ezokuthi benze imihlangano yabo benze even ama-demonstrations bavunyelwa bephiwe leziqondiso ukuthi kumele kuhambe njani njalo kumele kusuke ngesikhathi siphi ugcine ngesikhathi siphi and kuhambe kube njalo bengasuke beZANU-PF. Lathi sinje kuZANU-PF ikhona eminye imihlangano yethu esesake sayicela sayaliswa ngoba kungahambelani lo mumo yabo ukhona. Mina nginje ngihlala ngikhuluma lapha ngisithi bona ngiyi-living example ngake ngathi ngi-campaigna ngemuva ngale ngize ngingena eParliament ngangacela ukuba lo mhlangano e-Youth Arena laphana e-YCT Stadium kuphela ndaba Bophoma Constituency by that time. Ngaliswa ukubana ngiyenze umhlangano wami ngenxa yokuthi khona i-MDCA ngalesiyana sikhathi kwakusise-MDCA layo yayicela umhlangano endaweni eseduzane nakhona phana. Kwasokhanti kwesi sikhathi imihlangano ningaba seduze-duze amasabatazi nangacina inxa mhlawumbe engazibambanga kube lo mhlangano. So wena kumhlangano kasiwuvumi. Ngacina sengithintshile mina ilanga lo mhlangano wami ngawufaka the following weekend. Kuyatholakala lokwana sokwenza kanjalo besothi wona i-democratic space isinciphile. Ayinciphanga kodwa kule ndlela okumele abantu behambe ngazo ukuthi bethole imvumo yokuthi benze leyo mhlangano.
Yes, amzwa kakhulu Golide. Baba Ncube uyavuma kakhulu okunye Golide.
Hayi, angivumi la. Uyakwazi nje uGolide lelizwi lakhe liyazwakala ukuthi nje uyawawasa. Usathane layo lavuyela ukuthi akagqoke izigqoko ezesontweni kwesinye isikhathi ayengena esontweni. Akaze kube le demonstration eyenziwa yizanu, eyenziwa ngamawoveti evinjwayo. Beluswa uthola amapolisi ebancedisa kuze kuthathwe labangekho kudemonstration yakhona bafuqelwe khona pha. Ake sikufundeni babuchume ukuthi ilizwe kalikhokhelwe ngeqiniso. Siyekele into yale oyikhuluma khona pha babuchuma, uyayazi ukuthi kayisilo qiniso. Akula muntu ovunyelwayo ukwenza anything ngaphandle kwezalo. Ungabona wena uvinjwa, kuyabe nje kuyikwenza okokuthi kube ngathi uvinjiwe kusenzeka ukuthi ngikhona kuzakwaliswa abanye abantu. Ake likhuzane babuchuma, likuzane khona phana, liyekele amapolisa asebenze in a professional manner. Amapolisa aseze confused, awasakwazi lokuthi asebenze athi ngoba bathi besithi bayasebenza iprofessionalism ayisekho. Sokuyipartisan politics ezana. Into embi kakhulu le. Yekelani nabantu amapolisa uzoza sokuthiwa ye babhizi kwenye indawo, lizenzela ithanda ukuthula. Ukuthi kungabi khona kokuthula vele eZimbabwe kwenziwa izana. Akula muntu ole violence ngaphandle kwezana izo. Since 1980.
Kolidi ngena khona baba.
Ncube khuzeka ungumuntu omdala. Ungaboti khona nxa umuntu ngutshela mina into eyenzakale kimi uthi kayisikho. Ubofunda ukuthi khona nxa sidibeta, nxa ngutshela mina into eyenzakale kimi, yinto eyenzakale kimi, soze kuthinte. Ngaliswa mina ukuba kibe lo mhlangano ngesikhathi sona leso, it's a fact ekhona. Nxa wena une fact yakho ngale, khuluma eyakho, hatshi ukuthi uthi khona komunye umuntu uyawawama. Usukhume ngani ntombetha ekhanda lakho usungena empedwini umuntu omdala. Kukuhle ukuthi abantu bebekhulumisane ngokuhloniphana. Angiwami ngutshela into eyenzakala empilweni yami. So angazi wena uyabusuphikisa into eyenzakala empilweni yami njani. Uthi wena ngosungusomandla yini, uthi wena usukwazi into zonke na.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF ubendawonye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube owebandla le-Freedom Alliance bebexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathabeleland Institute for Human Rights isikhuthaze iziphathamandla zabo masipala kanye lezikahulumende ukuthi zitholise uZulu amanzi ngemfanelo lonyaka ngoba kulilungelo lakhe wonke umuntu ukuthola amanzi ahlanzekileyo njalo aneleyo. Linkuthazo iza ngesikhathi iKhansili yakoBulawayo isitholisa abahlali amanzi okwensuku ezimbili kuphela ngeviki ngoba amadamu aleli dolobho esetshile. Sixoxe lomkhokeli walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Thina kakhulu njengenhlanganiso sithakelele ukuthi uhulumende weZimbabwe lama-local authorities akhe kakabe benze okungcono ngendaba yamanzi, abantu bathole amanzi. Izikhathi zonke umuntu angehlulwa yisibotshwa, izibotshwa zisejele ziyathola amanzi, kodwa mina ngihlambe esitridini engibhadala itaxi kangiyitholi. Sithi kabenze ngcono ba-investe ekutholakaleni kwamanzi ayeneleyo njalo ahlanzekileyo izikhathi zonke.
Bayakhala omasipala ikakhulu umasipala wakoBulawayo uthi udubo lusemadamu ayatsha nxa izulu lingasananga akula lapho abangawathola khona.
Udubo lwamanzi lakoBulawayo semadamu futhi alusoze lwavalana ngamadamu. Udubo lwamanzi akoBulawayo ubukhokheli obungekho, ikakhulu ubukhokheli obukhangele ngamanzi, ubukhokheli bezinwa iZimbabwe National Water Authority. Lokhe izima laba khona kuzalwa abantu mahola wonke mizuzu yonke koBulawayo, kulomama obeletha umntwana koBulawayo. Kodwa izima lokhe laba khona ayizali izali idamu ngitheli lodwa. Sibe sesisola lawa khona, usola njani yena lowe melakwenze tshengisa ukuthi ngala leadership.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathabeleland Institute for Human Rights. Sixoxe laye ekoBulawayo. Aige kwanele mthwakazo muhle kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe live talk kasihluzeni bomama lapho esizaxoxa khona labesifazana ngesifiso zabo zika 2024 olivalelisayo ngontunga milinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.